Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asiri chipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Nhasi muparamende ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakatwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi mudare reparamende muri kutarisirwa zvekare kukandiranwa makovhina matete pakati pebato reMDC nereZANU-PF nezveumbowo huri kutarisirwa kupiwa kukomiti inoona nezvemari nemakambani yeSakunda nePedstock panyaya yemari dzekurimisa. Makambani aya akapiwa mari neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Nyaya iyi yakambomira kunzwikwa gore rapera apo veZANU-PF vakati vaida kuti sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vabviswe ivo nebato ravo vachipomerwa mhosva yekusaremekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Asi MDC vanoti zveZANU-PF vaisada kuti muridzi wekambani yeSakunda vakuda tagwirei vasauye kuzopa umbowo vachipomera vatungamiri venyika mhosva yeuori. Zvichakadaro, rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rabatanawo nemamwe masangano akazvimiririra nemamwe mapato anopikisa ari kupikisa danho rehurumende rekuvandudza bumbiro remutemo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti nhengo dzeparamende dzichatanga mwedzi uno kunonzwa pfungwa dzevanhu nezvekuvandudzwa kwezvikamu 21 zvebumbiro remutemo izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni.
Isusu hatisi kufara nokuwandudzwa kuitwa mutemo wesarudzo kunyanya-nyanya kuwandudzwa kuda kuitwa constitution yeZimbabwe, nokuti tiri kuti isusu takatarisa zvanyorwa zvacho semaproposals ekuwandudza bumbiro remutemo wenyika. Tinoona kuti zviri kuda kuwandudzwa zvacho zvinhu zvisati zvatomboitwa. For instance, tikatarisa isusu provision yerunning mate, tikuti isusu takaona zvakakodzera muna 2013 kuti panofanira kunge pane running mate pane vanenge vari kukwidza, kuda kuti bato rega rega rinenge rifanira kunge rina wariri kuti uyu ndoanofanira kuita mutungamiri wedu uyezve nemutevedzeri wacho.
Sei musiri kufara nezviri kuitwa izvi?
Takati isusu taakuda one vice president. Asi kubviswa kweprovision iyoyi zvaakureva zvakare kuti taakuzvisiyira kubato rinenge richitonga kuti rikwanise iro kusarudza kuti ndiani akaita angazove mutungamiri wenyika kana pakaona chinenge chawanika kune uyo anenge ari kutonga. Saka tiri kuti isusu tinongosei tiri kuda kumhanya kubvisa provision yakaita seiyoyo mubumbiro remutemo. Tisati tatombosvika panguva yekuti toona kuti zvakatinakira here kana kuti hazvina kutinakira, kana vanhu 93% muna 2013 vakaona kuti zvakatinakira, ko vanhu vashoma vari muparlamend vanogotaura here kuti bumbiro harina kutinakira? Saka tiri kuona kuti izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Uyezve takatarisa zvakare kuti varida kuchinja hatingati makore avo vanotonga matare dzimhosva, matare makuru edzimhosva, vada kuincrisa age from retirement age from 70 to 75. Again, tiri kuti chikonzero chacho ndechei, kushaikwa here kwemagweta anogona kuzopedzisira majaji, kana kuti kungodawo kuti pange pane yatinoti continual patronage mutongi. Saka zvakare tiri kuti isusu kubvisa provision iyoyo, kana kuti proposal vari kuita yekuti vawedzere ma retirement age yemajaji, hazvina kunaka. So hatisi kufara kunyanya nyanya nebumbiro remutemo iroro riri kupropozwa kuamendwa.
Ko, muri kufarawo here nemabatirwo ari kuitwa mutemo wekuvandudza sarudzo kana kuti Electoral Act yacho?
Asi takatarisa Electoral Act, hatisi kufara zvakare neprogress iri kuitwa, nokuti tanga tatarisira kuti tive tane yatingati draft law yakubva kuparliament izvozvi inotaridza kuti tiri kuvandudza sei bumbiro, electoral law yedu. Asi semaonero edu tinenge tiri kutora nguva yakareba kuita come up with that draft law. Saka tinongoramba tichingokurudzira kunyanyanyanya veparliamendi yedu, uye zvine avo vanounza mitemo yacho muparliament, kuti nguva yaakutopera, taakutosvika pakati pa2020. Hapana zvizhinji zvinoitwa zvakanaka kana electoral law yakazotariswa kuna 2022, nokuti tinenge tapedzwa nemaelections. Saka zvose zvinoda kuti zviitwe zvinofanira kuitwa nguva ino, noti kuzotizotanga zvakare kumhanya-mhanya kugadzisa mutemo wenyika muna 2022 oro muna 2023 election yakutoitwa.
Sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vange vari panhare muHarare nestudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurukuro nenhengo dzaro dzakabuda nechisungo chekuti paitwe kuratidzira pamwe chete nokumbomira kuenda kumabasa kana hurumende ikatadza kugadzirisa nyaya yemihoro yevanhu. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pakatenderanwa kupa hurumende nemabhizimisi nguva yekugadzirisa nyaya dzemihoro nezvimwe zveupfumi pasati paitwa kuratidzira. VaMoyo havana kukwanisa kutiudza kuti kuratidzira uku kungaitwa rini uye kuti vanopa hurumende nguva yakadini kuti igadzirise zvinhu munyika.
Urongwa huripo iyo zvino kwatiri nemaaffiliates edu ndeyekuti tione kuti vanhu vanotambira masalaries anoenderana nekukwira kuri kuitira mutengo masalaries ange asarira kumashure nekuchinja kwaitika panyaya dzemari pakauya SI 142. Takaona masalaries achisarira pasi, mitengo yezvinhu ichienderera ichikwira zuva nezuva, nenyaya yekuti exchange rate ndiyo iri kuterwa nema goods and services. Saka iyo zvino maaffiliates ari busy kana kuti kunegosheta, vari kuona kuti hatingakwanisi here kurestore kana kuti kuona kuti vasalaries evanhu anodzorerwa paanga achikwanisa kutenga, kudzorerwa pane zvinhu zvaanga zvichikwanisa kutengwa pasati pauya SI 142.
Chii chamave kunangana nacho iko zvino?
Maaffiliates edu ese nesu isisu kufederation level patinenge chichisangana kutripartite negotiating forum, focus yedu iyo zvino ndeyokuona kuti masalaries anonegoshetwa kusvika paanotenga zvinowanika kuzvitoro. Ndiyo focus iripo iyo zvino yokuti tione kuti tinorestore purchasing power yemamembers edu. Patinenge takusangana kutripartite pamvuro Monday, nyaya iri mudariro kudii panyaya yemihoro, nekuti patakapedza kusangana kutripartite negotiating forum hatina kuwirirana panyaya dzekuti toita sei nemuhoro yakasarira kumashure pakauya SI 142 of 2019.
Ko panyaya yekuratidzira kana kuriga kuenda kumabasa ruzhinji rwevanhu vari pasi pesangano renyu vari kuti chii?
Patakatenderera Zimbabwe yese tingati maregions etu ese tichipa vashandi mafambiro edu kutripartite negotiating forum, zvakabuda pachena kuvashandi kuti kana kusina zvabuda tinoregera mabasa. Asi tisati taregera mabasa tatichombopa vemabhizinesi nehurumende mukana wekuti vapindure panyaya iyoyo yemari. Kana mameetings anotera aya atadza kutipa mari, hazvimboshamisi kunzwa vashandi vachitaura nyaya yekuti vari kurekera mabasa. Tingango announce kana kuti kutaura kuti tiri kurekera mabasa panguva inoteera. Vashandi zvekare vakaibuda pachena kuti havasi kufarira mari inonzi RTGS kana kuti bondi. Vanoda mari dzavo kuti ngadzibhadhare nemari ine valu. Tingafarudza kuti tingati irandi here inofanira kushandisa, iAmerican dollar here inofanira kushandisa, asi havasi kutrusta kuti tingatenderana paRTGS. Imari chaiyo vanokwanisa kushandisa here, sezo mari iyi iri kuluza varu zuva nezuva. Saka vashandi vange vachiti havasi kufarira kuti vapote vachipiwa mari isingashandi.
Munyori mukuru weZTTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezuro yakazivisa nezvamatanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19, anosanganisira kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana. Vachitaura kumhuri yenyika iyi, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakazivisa kuti hurumende yavo yave kutorawo matanho ekuvhara zvikoro, kumisa kupinda kwedzindege dzinobva kunyika dzinoti America, Britain, China, Italy, Germany, South Korea pamwe neSpain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDurban, South Africa, vaPatrick Makwaza, vanove muchairi wemotikari yemagonyeti, vakudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi.
Takutotyirawo upenyu hwedu kuti pamwe tinogona kutibatawo mukati mevanhu ivava. Nagomiro takatarisa kuona kuti zvinofamba sei mberi kwatiri kuenda kwayo, tisina kugadzikana zvakanaka.
Pane zvirongwa zvedzidziso here kana chenjedzo zviri kupiwawo nehurumende yeSouth Africa kuitira kuti munge muchichengetedzeka?
Sekutarisa kwatinoitawo matizi evajonga nezvinenge zvichiitiko munyika, zvirongwa zvavanenge vachitaura pamativhi nekunze kwenyika waikoko, kutine tichitarisawo pazvivhitivhiti apa. Tiri kudzidza zvakawanda mabatiro vanoita chirwere nekuchidzira kwacho kwatingaiti. Asi dambudziko riripo maedzi rekuti sezvo vashoma vabanga nacho muno muSouth Africa, vashoma ndo vati vava kutanga kuita maprecautions ekuti vachidzivirire, vachipuwa madetergent ekugeza maoko nekuti kuti vachidzivirire chisabate mavari. Asi kutita zoritu kutita asa asata kuita chezo zineta wa chichitiriri chivire chacho awasati wakwanisa kuti manyaso tipa chezo nukwasa wa chichitiriri uparara kwa chiluwele hiyo cha awasati wa tipa chichitiriri uso zacho
imi muno shanda se mchairi uwe moto karika na marori ano muda penda kunze kwe nyika inyika zipo za muru kushanyira uye kunyika za muru kushanyira ikoko mata na hapa amuru kutora uwe kudzivizira kubata chirwere ichimuru mbasa reji
ndingati zwaka oma baba jongani bata reji yoku driver ni uti nzibo za tinoshika itakafana na ni vanu vaya vanu wazi vanu vashanya wasuka pambape vanu wazi yeti pambape vanu paka vila sii pane chichi ubi itika ipapo ini zwangu bachangu tino pamba South Africa yese tino tindira South Africa yese muna na Swaziland tino pinda Cape Town Namibia kwesho tino pinda asi zwatineta kana tabuda kune zimu kunze kwe njika uko atisha siya kutu kutrasta wato ndo upi nyokuti pane zimu nguwa uno toshika pane mama office wano kusa wakitanga wa kesa mwa kwenye matitejeni saka yono kusitasa kuti asi munhu ari kutofunga kuti pamwe inini ndine korona yacho saka zvinhu zvisati zvatambirika nevanhu vakawanda kuti chirwere chitodzivirirwa sei saka taitodoo kuti taita gona kuwana magloves ekupfeka maoko tese patinofambaonaiwo matitejezi acho na vachitipowo for free zvino zvinhu zvakaita seizvo zvasati tazviwana tichiri kungofamba takadaro saka asati taziva kuti zvinoguma nekubva taakutotya tiri kutya baba tiri kutya
tinozwawo kuti imo muSouth Africa hurumende yambomisawo nyaya yekuti vanhu vanga vachiungana ungana imi muri kutambirawo sei danho iroro
danho rakanaka wajonga kuti vanhu vamiswe kusangana sangana muuwandu hwavo idanho rakanaka zvaro asi semaonero angu inini zvangu nepfungwa dzangu ndaiona kuti zvaive zvinhu zvakanaka kuti dai hurumende yaigona kuti yangoti mahospitals ese afree kuti munhu wese angonotestwa kunzi aoneke kunzi ana here kana kuti haana saka kana wakakwanisa kuti munhu wese atestwe chirwere ichocho aoneke kunzi haana ndofunga zvingabatsire.
Chizvarwa chezimbabwe vapatrick makwaza vari parunare mudurban south africa nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukroniko makurukota ehurumende anonzi achasangana nhasi kuzeya nyaya yeZimbabwe International Trade Fair pamwe chete nenhemberero dzezuva rekuzvitonga kuzere. Bulawa inoda kuti zviviri izvi zvisatora nzvimbo muguta zvichitevera kupararira kuri kuita chirwere checovid-19. MuHerald mune nyaya pamusoro pemutungamiri weSouth Africa Vasil Ramaphosa avo vazivisa nezvekuvharwa kwemabhodha eSouth Africa 32 senzira yekuedzawo kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Yave nguva inyi vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndine chiitiko chikuru chandikashamadza chikuru chataura mai muchengura vanoseka chirwere checoronavhairas chadai kutekeshera pasi rino nemuno muSouth Africa matinogara muno chamo but ivo vanotoseka vechiti inyika dzakatitemera masankisheni vangaseka chirwere chiri mujinga mao chiri muberevere matiraita mai ava kava ngavazame kukura semunhu mukuru ava munhu ari kutaura ndina kane mere.
Makadiko vashamari vestudio 7 ini ndinoitwa Brigitte Chikata ndiri kuno kuJohannesburg. Ndaida kubatawo panyaya yauya upa muchinguru swashuwa munhu mukuru unotaura zvinhu zvisina kana nemusoro wese ungafarira coronavhairas yekuti even isu kuzimbabwe kwese hatitomborinda madokta hatina enough health system yakanaka hatina mishonga hatina chinyi hatina kana zvinhu zvekupreventa munhu unozwa mukadzi mukuru achitaura zvinhu zvisina kana nebasi rese tinotofarira coronavhairas hei coronavhairas yazodai uonawo baba mukuru wenyika achitaura nyaya yekuti hanzi muchari ndiyakaka ichitonhurira ndakangopika ndozvinototaridza kuti vanotungamiriri vedu havana kana direction ba wese vanhu ivovoka kutotungamirwa tikutito nyika yezimbabwe iri kutungamirwa nemapofu asina kana nechanoziva kuti zvinofamba sei andosaka tisikabudiri mukati menyika yedu kuti watungamiriri wedu watombozivi kuti chakanakira vanhu chii.
Mukomatano unokawa ndini rimwe timu rese ndoda kumbotaurawo mafungiro angu nemaonero angu. Ndoda kutaura pana gaka njoyo akataura namukoma Mike Hove. Wa mukoma Mike Hove kana mashano wekutaura navo zvitorina nemutauro wonene hangu pane kutaura nagakanji. Gakanji andimboonesa kuti pfungwa dzake dzakangotodza dzemukuru wake zvechokwadi, nokuti zvo angataura kuti kwanzi vanhu ndavakafarira vamunangagwa. Hapana munhu akambofarira vamunangagwa paipai, asi kuti vanhu pavakatobreka vaitofunga kuti pamwe pachatouya zvavatsvangirai. Zvino iye otofunga uri kwaita gabe, hatinambobvira tafarira munangagwa isi. Munangagwa hakuna munhu anotombobuda kana wani. Ngaasada kuvanda nechigunwe iye gakanjoyo, aita sekuti haasi kuziva zvinhu zviri kuitika munyika. Hakuna munhu anomboda munangagwa. Zvinhu zvese zvavanoita nevanhu vezanupf ndezvokungoti manikidzira zvatisingadi. Asi chokwadi ivhenjero ukaenda pasocial media hakuna kana munhu anoda munangagwa. Hakuna munhu anoda kana zanu, kusiya kwavevo vanongoita basa rokutonga nechibhakira ivo vezani vavo nevamwe vavanodya nave ivavo. Ndo voga vanongoti zanupf. Mukoma Mike Hove kana matoshaya kutaura nawo zvitorina nechirongwa chavo cheve chidiki chimbomira musoro pano kutora gakanja anototi svota mamataurire anotoita anototi bhohwa zvokuti ndoriwo wechidiki ndarwadziwa zvingatomboiti mukoma Mike Hove izvo.
Makadini vana mukoma Blessing, vana mukoma Tanonoka Wande, vana mukoma Jonga nevamwe vosanisina kudoma. Ndinoshamisika nemashoko amai aopa muchingura ekuti unofara achiti korona yakawira vanhu vekunze kwenyika kukuru nekuti vanoti pazviranu. Mashoko aya mashoko emunhu emutungamiriri kana kuti ndei munhu varume vanhu vezanupf vakapfungwa dzavo dzakadhakwa vose chaizvo kudhakwa chaiko chaiko angazi mashoko okutaurirewo. Ko korona yacho ikazongowanikwa yavamwe muzimbabwe achawe kuti kudii manje, nekuti korona iri kungofamba nyika dzakawanda.
Kwazuvai Studio 7, ini zvangu ndoda kutaura pamusoro pemabyelection ekuti mani ukowo ndichipa makorokoto kubato revanhu rezanupf rakahwina zvine mutsindo, ndichibvunza zvekubato rinopikisa reMDC kuti chikonzero chingava chei chinoita kuti valuze zvakadai, uye izanupf zvehere inoita kuti vasaisa vamiriri vavo kumapolling station ese. Mundibvunzira apapo veStudio 7 kuti ingava zanupf here inoti vasaisa vamiriri vavo kwese kwese kumapolling station kuzhinji. Ndo zvimwe chete nezvavakaita futi pana 2018 apo.
Vamuka sei mukoma Tanonoka Hwande nevateereri vese veStudio 7. Ini ndiri kurwadziwa zvikuru nemashoko akataurwa naamai opa muchinguri kashiri ekuti vari kufara kuti kwakaya chirwere checoronavhairasi. Chirwere checoronavhairasi chirwere chinokwanisa kubata chero ani zvake, uye chirwere ichi chirwere chakaipisisa. Chirwere chakutokanganisa isusu vari kugara kunze kwenyika, nekuti hatichakwanisi kushanda, hatichakwanisi kufamba madiro. Saka zvakataurwa naamai opa muchinguri kashiri zvinoburisa pachena kuti hurumende zanupf haina hanya nevana vezimbabwe.
Makadiko vatevhenyuri vestudio 7 vamuka sei. Ndinongotaurawo pamusoro pevanonzi gakanji. Aiwa gakanji, kutaura chokwadi ka papaya takafarira ng'anga yakazobata amai huroi paya, nekuti ka hapana izviziva tinozva zvichazoita kuti kuchazova nemabhondi. Zvodide takaziva chako chako kuti muzimbabwe muchazoiswa mabhondi kunzi ndo yavagejegeje ne1-to-1 neyusa. Aiwa murodi taisapinda. Aiwa mbora ramusango.
Kwazuvai vashamarari vestudio 7, ini ndinoitwa vataurai ndiri mudefton muno kujohannesburg. Ndaida kutanga kumutaura mashoko akataurwa naminister of defence awo. Minister ngavaritwite magama avo apo. Vakabati korerei chirwere icho handizvopetika chiita kuti ingazi iri vhenji yabva kuna Mwari. Vakabati poshei. ndo pinda kechipiri ndichitaura nenyaya yemabaelection rakwiko kuchimani mani uko MDC ngaikure panyaya yepolitics ngaikure kwete kungoti kubvira 1999 chingoreketa chiro chimwe kuti tabidzirwa ivo vasingaizi vamiririri vanotadza nekuisa vamiririri kutaura kuti havazivi politics ngavaregere zvekutoruramba veireketa ngezvepolitics izvi vanotovhiringidza masoro evanhu vemuzimbabwe vana vamuzimbabwe vanoziva pokuvhotera vega
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vakapambwa nevanofungidzirwa kuti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso muna zvita 2018 vakasunungurwa nesvondo. United Nations yazivisa kuti Edith Ballis wekuCanada naLuca Takacheltu wekuItaly vakawanikwa vari patano padyo neguta reKidal. Mutauriri wemauto eAmerica azivisa kuti muzinda wemauto anotungamirwa nemauto eAmerica wetaji warohwazve nezvombo zvemarockets pakakuvadzwa mauto mashanu. Muzinda uyu wakarwiswa zvondo rakapera pakaurawa mauto maviri eAmerica pachikuvadzwa vanhu gumi nevana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden naSenator Bernie Sanders vatangopedza gakava kana kuti debate pauviri hwavo. Awa yokutanga yaperera panyaya yecoronavirus, umwe neumwe achitaura zvaaidai achiita deno akange ari mutungamiri wenyika. Vaviri ava vashora mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiti vari kutadza pakuchengetedza utano hwevanhu munyika. VaJoe Biden vazvipira kudoma munhukadzi kuve mutevedzeri wavo kana vachinge vabudirira mukusarudzwa kukumiririra bato reDemocratic Party. VaBiden vati zvekare kana vakabudirira vachadoma munhukadzi wechitema kuva jaji kudare guru redzimhosva reSupreme Court.
Ndazonero kurira kusiya pano watakuno kushira
watakuno
tiyani watungamira tiyani wafungana tichenesera nzira hazvitetsembe nyama tinotitsemba pakati pehana chokuita pano apana kungonira mhere yamangwana munozvipudzire napanorwadza munozvipudzire Chomatora ambuya matora sekuru wapana tacheche kauya Chomatora mukoma matora mtazi yenama amichaigo.
Panorwadza moyo wingidi ana mukoma tuku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi muparamende, ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asi richipa hurumende nemabhizimisi nguva semanana ekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Taronoka Wande ndichiti motsara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.